zvino muno muZimbabwe kuti unoza pana amwe ma conservationists nema operators kuti vari kuchengeta mhuka idzodzo machipembere dzavo, and so therefore and atina dzakawanda unoza tine minimum amount muno muZimbabwe, so zvino netsenda unoza muno hurumende haana mari yeku chengetisa mhuka idzodzo. So ma operators nema conservationists ivo vari kuchengeta mhuka dzacho.
Zvipembere zvinenge zvaurayiwa zvichitorwa nyanga idzi, nyanga dzacho dzinotengeswa kupi?
Dzakawanda munoziva muno muAfrica, munoziva maAsians ari kupindira, maVietnamese, maNorth Koreans nama maChinese, and vanhu vacho havanyari enda vanhu vacho havakudze mhuka dzacho.
Tichitarisa zvipembere zvasara muZimbabwe zviri kunzvimbo dzipi?
Ine handikwanisi kutaura kuti zviri panzvimbo papi napapi, enda unozo information inge iyoyo inobudira pane amwe anozoteerera, and taakuita imwe problem manji dzakasiyana. Bera kuti tirege kutaudza nenyaya dzemhuka dzacho dziri pai, so therefore ndiyo right yokuita.
Tiri kunzwawo kuti hurumende iri kuita musangano wemazuva maviri kutanga nhasi unenge uchitarisa nyaya dzezvipembere idzodzi. Munoona zvichibatsira here izvi?
Munoziva hurumende yacho haana commitment. Munoziva makore ese pa last 20 odd years hapana chini chakaitika namuka, and na chini chiri apa marakidzo acho ndikuti kana wana macelebrations kana independence nechine chii, hurumende wacho ndivo vanotumira vanhu hanzi endai munoraya zoro manyati o chine chii ya kupa wani kuti wa celebrity manji iwo. Kana unisa example iyoyo pane vanhu wese vanofunga kana hurumende anokwanisa kuita izvozvo ini ndinokuzvikwanisa, and munoziva fakana ivo vanoshunga zveshuwa kutaura kuti tinoda kuchengeta mhuka dzacho. Zvinoitika, but munhu wese anotaura but hapana chinhu chinobudira ipapo.
Tiri kunzwawo kuti zvipembere zvakaurayiwa kuSouth Africa zvakati wandei zvinotosvika chiuru chimwe chete kana kuti 1000. Munoona sei nyaya iyi?
Nyaya chakaipo ina munoziva South Africa ane machipembere inosvikira kuma17 noma18,000, so therefore hadzisiri pamaarea padzinochengetwa. Pane iwawo maranches vacho kuti vane machipembere vanochengeta fakana vari kuchengeta mombe, so therefore maareas acho inonetsa kuchengeta.